Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wemugovera ndira 28 2017. Makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Nzvimbo takaudzwa kuti pane vestatement vanotaura kunoti ikoko vanotaura kuti munyika yose pane chomumwe pane statement.
Sachigaro weApex Council amai Cecilia Alexander vanoti hurumende iri kuratidza kuzvipira panyaya yekuvapa mastands.
Isusu hatiuriani nazvo pamusana pekuti mutemo uyu takauvhotera savana veZimbabwe ende hatiri kudzokera zvaimboitika kumashure zvinova matungesa zvigamba 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 patauni sezvakaitwa constitution yakare yakaitwa zvigamba zvinokwana kuita 19.
VaInnocent Gonese vanokokera MDC team dare reparamende voshora nyaya yeZANU-PF yekuda kuvandudza bumbiro remitemo. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sachigaro weApex Council amai Cecilia Alexander vanoti hurumende iri kuenderera mberi nekugadzirisa mastands achazotengeserwa vashandi vehurumende, kunyange hazvo nyaya yekudhura kwezvinhu zvinodiwa kuti agadziriswe iri kudzorera kumashure urongwa uhu. Asi vasimbisa kuti vashandi vehurumende havasi kuda kuti mari yavo yebonus iende kumastands aya. Mukuzeya nyaya iyi tabata amai Alexander.
Urongwa hwemastands urongwa hwakanaka chaizvo, hwatakagamuchira zvakanaka chose sevamiriri vevashandi, uyezve maprocesses acho ekuona kuti zvofamba sei isusu tirimo makomiti acho ari kutoronga. Naizvozvo izvoro kwazvo mastands achapuhwa vanhu. Asi kuti tichitaura kuti bonasi regore rino rinogona kugadharwa nekuti munhu apiwa stendi, taona sekuti nguva yacho haisati yasvika pakuti tidaro nekuti masenzi aya haasati apera kuseziswa. Saka zvinhu zvinorema kuti munhu anoda mari nhasi nomuti aiwa uchapiwa stendi, stendi yacho isati yavapo, asati ane offer letter, zvinhu taona zvinhu zvinogona kusagamuchirika kuvashandi. Uye vashandi vakatokuzaisiraniriri kuti zvinhu zvokuti havakwanisi kusvika svika.
Pane nzvimbo here dzatopo kare dziri kuseviswa pari zvino?
Nzvimbo takaudzwa kuti pane vestatement vanotaura kunoti ikoko vanotaura kuti munyika yose pane chomumwe pane statement. Saka changa chasara kuti vachitanga kuti vangatanga kusevhisa ndechekuti mutengo wacho wepesenita hasati asvika pakuti tingawirirana, tirikuona sekuti uchiri wakakwirira chose. Saka nyaya iripo ndeyekuti vari kuedza kuti vataure nemasupplyers nemamanufacturers kuti vakwanise kuti vaone kuti zvavanenge vachitangisa zvakawanda havakwanisa kuisa mapraizi yavo pasei kuti mutengo idzikire. Uyezve pane two options dzekuti munhu anogona kugadzira stendi kana kuti anogona kugana muflat. Saka kuti munhu aise sarudzo iyoyo hunge achiziva kuti stendi iyoga zvazoruzana kuti inenge iri mari yakati yesiyamita. Saka ndozvatimisa. Asi kumira kwataita hazvive kuti tangira pane maprocesses mamwe ari kuitwa ekuti zvioneke kuti mutengo wepesikemita wasvika palevhel yekuti mushandi wehurumende anokwanisa kuubhata.
Sachigaro wesangano rinomirira vashandi vehurumende reApex Council amai Cecilia Alexander vari parunare muHarare. Vanokokera bato reMDC team dare reparamende vaInnocent Gonese vashora zvikuru danho rehurumende yeZANU-PF rekuda kuvandudza bumbiro remitemo panyaya yekusarudzwa kunoitwa mutongi mukuru wematare kana kuti Chief Justice. Vagonese vayambira kuti izvi zvikatanga kuitwa zvicharamba zvichingoitwa nguva dzose bumbiro richingovandudzwa. Mukuzeya nyaya iyi tabata vagonese.
Zviripo ndezvekuti zvavaroda kuita zvakadhakwa. isu sawana yeZimbabwe muna 2018 takavhotera bumbiro idzva rakavandudza masarudzirwo avatongi vese zvavo zvichisanganisira chief justice deputy chief justice najudge president wehigh court majaji ese anga akusarudzwa nenzira yakajeka nzira iri pachena nekuti kana pane munhu unofungidzira kuti anokwalifaya ane ruzivo rwokuita judge kana kuti pamajaji aripo kare panga paine mukana wekuti vanhu vanonyerisa mazita kwati isusu tanga tiri kuzviona sezvinhu zvakajeka zvinhu zvinenge zvakanaka saka chakazotishamisa ndechekuti rezanupf kuda pamwe vakaona kuti mwavanenge vachifungidzira kuti angasarudza kuita chief justice kana kuita mamwe mapositions angataura iwayo anenge asiri munhu anokodzera tava kuda kubvisa sistemu yatanga takasarudza savana vezimbabwe wodzosera sistemu iya inenge iitwa muchihwande muhwande chekuti purezidendi wenyika anenge akungodomba munhu waanoda zvisinei kuti munhu wacho pamwe haana ruzivo rwakakwana kana kuti basa racho haana torigona zvinenge zvichizonatsooneka kana munhu akaya kumaindavhiw tava kuda kuzvidzisa vakuda kusa kuvandudza mutemo isusu hatiwirirani nazvo pamusana pekuti mutemo uyu takauvhotera savana vezimbabwe ende hatidi kudzokera zvaimboitika kumashure zvokuva machingoisa zvigamba 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 patrauzi sezvakaitwa constitution yakare yakaitwa zvigamba zvinokwana kuita 19
asika vamwe vari kuti kavagonesa hazvingaita kuti munhu ari pasi anga achidoma munhu anezenge achimutungamira sezviri kuitwa kuti mutongi mukuru wematare anonzi adomwe nevamwe vatongi vanenge vari pasi pake
ndofunga ndopane kutanzwisisa ipapo chinhu chinonzi judicial services commission chinobatanidza vanhu vakawanda chinobatanidza magweta anodomwa nelaw society chinenge china accountant akasarudzwa namamwe maaccountant chozoitawo vamwe vatongi havasiwo zvakare vanodoma asi vanhu ava vanenge vachingoita maindavhiw ende kana pari panyaya dzebasa zvemutemo ndezvemutemo munhu unenge uchibvunzwa chete havasi vanodoma ivo vanozoonawo kuti vakaungana kudaro pauwandu hwavo voisa musoro pamwe chete kuti munhu anyatsogona ndeupi uyezve zvinenge zviri kuitika pajekerere vanhu vachinyatsozvionerawo vega kuti pavanhu vauya kumaindavhiw anga achigona ndeupi anga achitadza ndeupi hazvitombodi kuti uve mukuru kana kuti mudiki uyezve pavatongi hazivo kuti kana munhu ari iye akatanga kuita gweta anoziva kudarika munhu akazoteera mumashure make
saka bhiri riri kuendeswa kudare rini
pamutemo rakagadzirwa gore rakapera kapa rinofanirwa kutora nguva inoita mwedzi mitatu risati razouya kudare asi pari zvino dare rinokwanisa kuchida kutanga kunzwa pfungwa dzevanhu hazvisati hazvo zvatanga asi zvakuda kugadziriswa kudaro bati sekufunga kwedu mutemo usina musoro mutemo wakatoda kwavanoda kuunza iwoyo
vanokokera MDC team dare reparamende vainnocent gonese vari parunare muharare makateerera kunhepfenyuro yevanhu yestudio 7 tiri kutepfenyura tiri muwashington dc
munotibata pa-919 am pa-4930 kana pa-13860 ne-15460 kilohertz pashortwave
munokwanisawo kunzwa studio 7 pachannel zim muchishandisa dhikodha rewistek kubva na7 p m kusvika na9 p m
chirongwa ichi chinodzokororwa zvakare na11 p m kusvika na1 a m kana muri pawistek tsvagai chanel yakanzi chzim
makateerera kustudio 7 nepfenyuro inotema isina divira inorerekera muchirongwa chedu chatinotarisa zvemabhizimisi nhasi tine hurukuro nenyanzvi munyaya dzezvoupfumi dr prosper chitambara vanoshanda nesangano relabour and economic development research institute of zimbabwe tavabvunza kuti kosei mari iri kuramba ichishayika munyika kunyange hazvo hurumende yakaparura mabond notes
hatisi kuwana maexport akawanda hatisi kuwana investment yakawanda iri kupinda munyika uyo nenyaya yeinformality iriko yekuti 95% yeeconomy iri informal zviri kureva kuti mari zhinji iri kusekulata mumainformal channels haisi kupinda mumaformal channels saka idambudziko makaona even nyika yakaita seindia yange ichitasanawo nematambudziko yekushomeka kwecash muformal system zvachikonzerwa nekuti informal economy kuindia yakakurisisa informal economy kazhinji its a cash based economy and havana mabhengi akawanda zhinji zvacho saka mari zhinji munoona kuti inoramba iri kunze kweformal system. Uyo hatina maincentives aripo mubanking system yedu inoita kuti vanhu vakawanda vange vachida kusiya mari kana kuvhura mabank account uye vachisiya mari mabhanga. Macharges edu ekumabhanga akanyanya kukwira zvakanyanyisisa.
Tinombonzwa zvichinzi zviri kukonzerwa nemaindia, dzimwe nguva zvinombonzi zviri kukonzerwa nemachina vasingaendese mari kumabhengi. Ndozvinokonzera dambudziko herezvi?
Ichokwadi hacho kuti pane vatina vanhu vakati wandei vasingabhengi mari, but normally kana economy iri kufamba zvakanaka, tiri kuwana maexports edu, mainvestor ari kuuya, uye tisina informal economy yakakura zvakanyanyisisa, normally haifaniri kunge iri dambudziko. Inozoita dambudziko kana pasina maexports ari kupinda akawanda, pasina mainvestment ari kuuya, uye kana vanhu vazhinji vasingabhengi mari. I think nyaya yekusabhengawo mari kwavo inyaya yekuti zvakare hapana maincentive yanambodaura iya.
Asika ivo vemabhanga ava vachitambara vari kutioka vari kutadza kuwana dzimwe mari dzinenge dzaakweretesiswa vanhu, nekudaro havakwaniseka kurarama kana vasingati vanhu vabhadhare mitero yakati kure.
Ichocho handoni chiri chokwadi, nekuti mabhanga makaona mabhanga edu muZimbabwe ari kuita mari maprofit akatwanda zvakanyanyisisa. I think banking sector muZimbabwe ndo one of the few sectors dziri kuperforma zvakanaka zvakanyanyisisa. Uyo makaona even ma non-performing loans avari kutaura ma rates ratios acho aderera zvakanyanyisisa kubva kuparurwa kwaita organization inonzi ZAMCO nereserve bank.
Saka pane chingaitwa here nehurumende kuti ikwanise kuwana chouviri kubva kune vanhu vari kuita mabasa avo vegava kana kuti vari muinformal sector?
I think chine chidiwa panodiwa kuti paitwe inonzi transitioning. Panodiwa mareform chekutangisisa, toda kuvapa maincentives. Makatarisa zvinhu zvakawanda zvinogona kuitwa, makatarisa even matax rate edu chaiwo chaiwo akanyanyisa kukwirisisa zvakanyanya, zvinoreva kuti mazhinji vanhu vari muinformal wasadi ekunge vachiformalize mabhizinesi avo. Saka hurumende inofanira kuvapa kuunza mareform anopa maincentives kuvanhu vari muinformal kuti vange vachirejesa mabhizinesi avo, uye kuti vange vachivhura mabhanga. Mabhangawo vachipa vanhu ava maproducts, mabanking products anenge ari customized kumaneeds avo, uye painewo maincentive kuti vange vachivhura maakaunti nekusiya mari mumaakaunti. Vakaenda kunana Asia, kune inonzi Grameen Bank model. Banking system yakadesignwa kucater for maneeds evanhu vanenge vari muinformal, ende iri kushanda zvakanaka kunana India nekunana Bangladesh. Saka zvinhu zvatinogona kunge tichiongororawo kuti tione kuti zvingashande here muZimbabwe. But nyaya yekuti tivape maincentives ekuti vakwanisa kunge vachivhura mabhizinesi formally pasina miripo yakakurisisa, uye pasina maregulations akawandisisa nenyaya dzecorruption.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr Prosper Chitambara, vanoshanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vari parunare muHarare. Muchirongwa chatinotaura nevari kumamisha nhasi, tine hurukuro nemunyori mukuru wesangano reRural Teachers Union of Zimbabwe vaColin Keche, avo vanoti mvura iri kuramba ichinaya zvakanyanyisa munzvimbo dzakawanda, iri kukanganisa zvikuru nyaya yedzidzo sezvo vana vechikoro vachitombotadza kuenda kuzvikoro kana kudzokera kumba. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Vana vari kutambudzika zvikuru, especially kuno kumarural areas kwatiri kunoko. Mafambiro chaiya kuti vakwanise kusvika kuchikoro nekuzodzokera kumba kana mvura yanyatsonaya ari kunetsa, ari kutambudza. Saka vana havakukwanisa kunyatsouya kuchikoro zvakanaka.
Munozoita sei kuti mubatsire vamwe vanenge vasina kukwanisa kuuya kuchikoro vachitadza kuita zvimwe zvidzidzo?
Zvakatooma, because timetable yedu yezvinezvi iri bloated, ine zvakawanda zvekuita. Saka kuti uzonyatsovawanira taimu yakasiyana neiripo kuti ukwanise kuvabatsira zvinhu zvakaoma. Asi anyweyo tinozongotiwo apo neapowo patenge tangokwanisawo, tongokwanisa kumbovadhonzanawo kana masikati mazuva anenge asina kunayayai, tobudhonzanawo masikati chaiwo kuvabatsira maareas avangatatiavanga vatarira kubva patavhune papapo. But otherwise hatine challenge chaiyo.
Asi semaonero enyu, hurumende ingaitawo sei kubatsira kuti vana vasanyanye kusaririra, nekuti tiri kunzwa kuti kune dzimwe nzvimbo mafashamo acho anenge atonyanyisa zvakanyanya?
Ndinorayira kuti kune nzvimbo dzakaita panyika dzedu mafashamu zvavo haazonyanya kuwanika nenyaya yekuti dziri sloti dzinorasa mvura but tunzizi kuti ndo dzimwe tichiita sei tichivharira vana kuti vatadzi kusvika kuchikoro saka vana vakaisirwa kuti mafoot bridge munzizi idzodzo idzo vanokwanisa kunyatsouya kuchikoro vari vega vasina chinovakanganisa nekuti vanokwanisa kufamba vari sefi but pakaramba pakaita zvapataita izvo kuti kunzizi dzacho kana yangozara hapachakwanisa kuyambuka bekause hapana mafoot bridge hapanonetsa saka dei hurumende inokwanisa kuidentify nzizi idzodzo dzinovharira vana vaende kuchikoro kwavo then yoita sei yovavakira mafoot bridge vanokwanisa kuita sei kufamba
saka imiwo sevarayiridzi munenge muchipa vana ava dzidziso yekuita sei takatarisana nenyaya yemvura
kazhinji tinotokambeina almost every day tinototi patinoassembla vana paya tinotaura navo nyaya dzesefitidzo dzenyaya dzemvura tinotovaudza chekutanga kune mhenika kuti vana havafaniri kutambira mumiti havafaniri kutambira mumamunemvura dzinoerera uyewo kana vachifamba vanofanira kuti kana vakuyambuka nzizi vaende vafambe vakawanda kuitira kuti kana pane chinge chaitika kune umwe vamwe vakurudze kufambisa information zvafamba sei mune dzimwe nguvawo kana dzai dziri mudhuze nechikoro tinototeedza kuti varayiridzi vanenge vari padhuze vaya vakwanise vaperekedze vana vanosiya vayambusa vamwe nenzizi dziri padhuze then vozoenda plus vabereki wo totoshanda nevabereki chaizvo kutiko vabereki vatambire vana vavo zvikuru sei pavanenge vabva muzvikuru paipa vavatambira vayambusa nzizi voita sei voenda vodzokera kudzimba saka totokurudzira kana masabhuku toenda musangana nemasabhuku kuti masabhuku nokutiko nguva dzinoyambuka vana vasvika kuchikoro itai mekai shuwa kuti munzizi umu mune vanhu vakuru vanokwanisa kubatsira vana kuyambuka uyezve panguva dzinokumuka vana vechikoro mweridzivo zvekare kuti munge mune vanhu vakuru zvekare vanobatsira futi zvi saka pane dzinge pakunoita maticha nevabereki vanenge vakubatsiridza vana ivavo kuti vakwanise kuyambuka
munyori mukuru wesangano rerural teachers union of zimbabwe vacolin keche vari parunhare kumashonaland west province
makatsierera kunhepfenyuro yevanhu yestudio 7
tiri kutepfenyura tiri muwashington dc
munotibata pa 909 am 4930
kana pa 6065 ne15460 khz pashort wave yasvika nguva yekuti tichienda kuna Marvelous Mhlanganya uye achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo
ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muwashington nhasi taita rombo rakanaka kunge tiine hurukuro namuzvare Glanis Changachirere vanova ivo mutungamiri wesangano reinstitute for young women's development zimbabwe tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu muzvare Changachirere tinoona muri muno muwashington uyezve mambogara kwechinguva zvii zvamuri kuita muno muwashington
ndine tsvakurudzo yandanga ndiri kuita yakanangana nenyaya dzekukurudzira madzimai echidiki ari pakati pemakore 15 kusvika pa35 maererano nekuti vange vari vanhuwo vanonga vachionekwa vachiparticipata mumadecision making and other political processes tsvakurudzo yandanga ndiri kuita itsvakurudzo yakanangana nebasa randiri kuita ndiri kuzimbabwe kuti tiri kukurudzira madzimai echidiki kuti vange vachiita saizvozvo saka pari zvino ndanga ndava kutarisa kuti kune dzimwe nyika vari kumbozvifambisawo sei pane zvatiri kuita isusu panewo here zviri kuitwa kunze uko kune dzimwe nyika dziri musub-sahara africa zvinoenderana nezvatiri kuita kuitira kuti tidzidzewo kune zvavari kuita uyewo isu tichikwanisawo kupa umboo hwedu hwezviri kushandawo kwatiri kwavari kuitira kuti tirambe tichikurudzira izvi remadzimai echidiki kunyanya kuti ringe richienda pamberi munyaya dzezvekuti vawanikwewo vachiparticipata mumapublic processes mumapolitical processes mune zvematongerwo enyika zvichiva zvinhu zvinorekognizwa at African Union level
muri kuona zvidzidzo zvenyu netsvakiridzo yamuri kuita zvichizobatsira sei nyaya madzimai echidiki munyika
ndiri kuona kuti inini zviri kubuda zvinopa chidzidzo kana kuti simbiso kana kuti encouragement kumadzimai echidiki kuti vasaramba vachizvitarisira pasi nekuti zvimwe zvandiri kusangana nazvo ndezvekuti matambudziko anosanganikwa nawo nemadzimai echidiki matambudziko akasanganikwa nawo nemamwe madzimai vakakwanisa ivo kunge vachirwa vachisvikawo pazvidano zvekutora zvigaro zvikurukuru munyika dzavo sekupindawo mudziparamende dzavo vamwe vachinoitawo masineta vamwe vachinoitawo makanzura saka tsvakurudzo iyi ichangoratidza kuti madzimai echidiki vanofanirwa kutsungirira vasaora mwoyo nekuda kwezvimhingamupinyi zvavari kusangana nazvo pari zvino asi kuti ngavatsungirire vagoramba vachisungirira kuitira kuti izi ravo rinzwikwe uye kuitira kuti mikana iyoyo igoramba ichivhurika kuitira kuti vagowanikwawo vachitora zvigaro zveutungamiri nekuona kuti zvinhu zvinenge zvichifambiswa sei munzvimbo dzavo uye mumatunhu avo saka ndingangoti inini zvandiri kubuda nazvo mutsvakurudzo iyi zvinopa yatinoti pachirungu inspiration uye zviri kubatsiridzawo kuti mune madzimai echikuru andiri kutaura nawo vari kuexpressa shungu dzavo dzekuti vagokwanisa kunge vachipawo mentorship kana kuti kufamba nemadzimai echidiki vari kunzwa manyukunyuku ekuda kuti vange vari vanhuwo vanopindawo mudziofisi dzezvamatongerwo enyika nekutongwa kwamatunhu
tombodzokera zvedu kubasa ramunoita muri kuZimbabwe munoshanda muri kupi uyezve muchiita basa rei
ndinoshanda neboka reInstitute for Young Women Development rinova sangano riri kushanda riri mumashonaland central province uko kwatiri kushanda tichidzidzisa madzimai echidiki uye tichikurudzirana navo kuti vange vari vanhu vanewo chekuita kana kuti vanenge vachiparticipata munewo zvamatongerwo enyika zvamatongerwo ematunhu uyezve kufambiswa kwezvinhu munharaunda dzavo rinova ndiro basa rakanangana zvikuru netsvakiridzo yandiri kuita ndichiedza kubatanidza kuti ndione kuti pane zvatiri kuita kumashonaland central province pane here zvatinokwanisa kunge tichisheyawo nedzimwe nyika dziri kushanda nemadzimai echidiki chinhu chiri kuonekwa nemamwe mapoka andiri kutaura nawo kuti chakakosha uyezve vari kuda kunge vachitora zvidzidzo izvozvo kubva kwatiri kuInstitute for Young Women Development vachinozvishandisawo kune dzimwe nyika dzakaita sana Liberia dzakaita sana Sudan dzakaita sana Swaziland uyezve kuna naBotswana saka ibasa ratiri kuita mumashonaland central riri kuburikidza iro nekusumudzira izi revanasikana nemadzimai echidiki riri kuwanikwa richigamuchirwa uye richikurudzirwawo nemamwe mapoka
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai muzvare Glanis Changa Chirere vesangano reInstitute for Young Women's Development Zimbabwe kunge manga muinesu pana pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu
wazvitako Marvelous ndinotendawo nekundipa mukana uno
chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Aiwa tinotenda Marvelous. Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu our lives.
Rogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC nhasi tiri kutarisa dambudziko rekurodzwa kwevana vachiri vadiki kana kuti vasati vabva zera izvo zvaita kuti mumwe mubereki vaRodrick Mapfeka vekwaMurewa vanyunyutewo nekuona kuwanda kuri kuita dambudziko iri mudunhu mavagere. Vamapfeka, tinonzwa kuti vabereki vakawanda vari kutambira pfuma dzevana vanenge vachiroorwa vari vana vadiki. Imiwo semubereki munoona sei matano yevaya ari kunzi ari kutorwa nevamwe vabereki?
Ichokwadi kuti isu sevabereki venyika muno tinofanira kunge tichichengetedza mutemo wenyika, mutemo unochengetedza vana. Asi zvaakutirwadza nekuona munzvimbo dzatinenge tigere. Tichiona vana mwana ari pachikoro akunzi aroorwa nyaya dzomhangarwa kana kumapurisa hapana chinofamba saka tiri kuona mutemo wenyika hausi kusimbisiswa kusvika munzvimbo dzinogara vezhinji especially kunyaya dzekumareseva mitemo mizhinji inenge yakushanda kumadhorobha asi kumareseva kunoku inenge yakatiregererei uyezve sevabereki tinofanira kuti nguva dzese tikoshese wana nekuti wana ndonhaka yedu yemangwana
asi chii chinoita kuti vabereki
vazvipire kutambira pfuma yemwana anenge arorwa aine kana makore gumi nematatu, gumi nemana, gumi nemashanu.
Chinoitika chimwe chachona inofunga inyaya dzekushaya. Zvinhu zvakaoma munyika munomu zvekuoma ziya ziya. Saka vamwe vanotora advantage yekuti mwana wangu zvaatonzi akuenda pakanhingi havachachengetedze mutimo wavo kuti chezona nokunzi ndiuvachakati chega nditopuwa chinhu ichochocho. Wakukangana kuti wakuzvambara pamusoro pemitemo.
Imi mugere mudunhu remurehwa, dambudziko iro ririmwo here mamugere?
Dambudziko iroro takatomboriona mazuva apera aya zvakaitika izvozvozvo. Iri kutotenderera dambudziko iroro hariri kupera, ritorimo. Mwana wechikoro anotonzi aroorwa zvototishamisa. Saka dambudziko rikona rakatekeshera nyika yese kusanganisira nekurokwa murehwa.
Vabereki munosanganawo mungava mumatare mamunoita emisha kana mune dzimwe nzvimbo dzamune muchiungana, inyaya yekuti munombokurukurawo nezvazvo here?
Tinoimba rimwe gore gorapera tiri pamusangano wechikoro. Mutungamiri wechikoro akatotaura achiti tinofanirwa kubatsirana sevabereki kuti tiite zvinhu zvakadai, so tibatsirane kuti vana vasarorwa vari vana vadiki. Kana zvichinge zvaitika izvo tofanira kunge tichitora matanho ekuendesa nyaya idzodzo kumapurisa nekumatare. Asi tinongoona kuti zvizhinji zvinongoperera mukutaura kwevanhu. Kana iwo maorganizations chaivo anoona nezvivana taikumbira kuti ava anodzika otsemuka nezvechikoro chaimo chaimo wogara vachitotana vana vechikoro kuti iwo vanobatwa sei kana paitika tsaona yakaita saiyoyi. Saka vazhinji havana kwekuzonotaura nezvekuripota nyaya idzodzi. Vanoshaya kwakaenda kumapurisa, vanonzi endai kumapata anoona nezveizvozvo. Saka vanozoshaya kuti ripota nyaya iyi pakutaita ichangobva kuitika.
Koivo vamugere navo kana kuti vanenge vagere munharaunda, matanho apa vanokwanisawo kutora ekudzivirira dambudziko rakadaro? Nokuti mubereki mumwe anogona kusazviona nenyaya yenhamo kana matambudziko amataura.
Vanhu zvavanofanirwa kuita sevabereki, vanofanirwa kubatsira wana sevana vadiki. Wakaona wana wachifambidzana wari vana vadiki, vanofanirwa kubva vanokasika kutoudza vabereki kana kuudza vakuru vechikoro nyaya iyoyo kasika kudimburwa isati yasvika pakuzoti vana vazoitana pamwiri wazatorana.
Mashoko amungasiyirawo vabereki semubereki?
Semubereki ndinoti vabereki wese vemuZimbabwe ngatikoshesei wana, nekuti wana ndo nhaka yedu yemangwana. Saka pari zvino izvi wana ngativakoshesei. Saka nguva inei tinofanirwa kuchengetedza wana mukuoma kwezvinhu zvakaita zvinhu. Wana vasanyengerwe, ngatidzidzise vana vedu tiri mumisha kuti vana vasanyengetedzwa pane kupuhwa kana kuti madhora 42 tuachiitwa sii. Wana ngavakoshese nyaya dzechikoro. Uye zvese vabereki isusu ngatidzidzei kuti kana paine chinenge chaitika tisatye kana kutya kuti ndinhingi uyu kana kuti ndinhingi anoita nezvakati. Ngatiendese nyaya idzodzodzo kumapurisa tomhanara kunyaya idzo kumapurisa nyaya yaitwa sezvairi.
Aiwa, tinotenda zvikuru vamapfeka nekuwana nguva yekutaura neSuper Studio 7. Onika izvenyu vateereri.
Tinokutendai vateereri, musare zvakanaka vateereri veStudio 7. Takenda.
Manga makateerera kuna vaRodrick Mapfeka, mubereki wekwamurehwa, muhurukuru yataa tichiita pamusoro pekuroodzwa kwevana vasati vabva zera. Muchirongwa chenyu Upenyu Hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndekusiya mina Blessing Zulu.
Aiwa, tinotenda Jonga. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro inawo zvakare. Sachigaro wesangano revashandi vehurumende reApex Council, amai Cecilia Alexander, vanoti hurumende iri kuratidza kuzvipira panyaya yekuvapa masitenzi ekuvaka dzimba. VaInnocent Gonese vanokukira MDC team dare reparamende voshora nyaya yeZANUPF yekuda kuvandudza bumbiro remitemo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange minesu zvakare mangwana. Anokoneka ine mufaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Chris Gande munhau dzechindebele.